Avo ndevechidiki vachimba pamhemberero dzeDay of the African Child mumusha wekukambuzuma nhasi. Vechidiki muMDCT vashandisa chiitiko chanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzevechidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino. Munyori muMDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekuSouth Africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuendera mberi nebasa iri.
So nhasi tiri pano kuti tionesane nevana veZimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mamwe matambudziko akaitika muno muZimbabwe tichiona vana vachiparara. Risenziri kune mwana akakuwara nepotical violence yakaitika. So we believe kuti seyouth assembly chirongwa chatinofanira kuti tichirejedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West muzvare Johana Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakavapa mukana wekupinda pazvinzvimbo zveutungamiriri.
Kuti susu sevechidiki vanotungamirirwa navachamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vaakutotanga kutungamirirawo vachitora nzvimbo dzakaita sange nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekumacouncils. So ndiri kutaura kuti panguva yakaenda mayouth kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yange iri nguva yekushandisa pfuti, asi izvese mayouth a2018 semayouth egeneration yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira space yedu sevechidiki, asi tichirwa hatichirwi nepfuti, takurwa nepepa nepeni.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kuSoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java, mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotektwe, mwana wese ane kodzero, anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights ake, haafanirwe marights akasiyana-siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuru nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa makanselas edu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kumaMPs takakwanisa kunge tine maMP echidiki anokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaratidzira kuSoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.